manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 11/2023 makaterera ku studio 7 ndepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma dare ravo remakurukota asi vachitowedzera uwandu hwavo. Mameya matsva osarudzwa muHarare Bulawayo nemamwe maguta. America yorangarira vanhu vanodarika zvuru zvitatu vakafa payakarwiswa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda musi wa 11/2001. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Makanzura eguta reHarare asarudza zvine mutsindo nhasi vaIan Makone kuva meya ukuwo muzvare kudzai kadzombe vakaitwa mutevedzeri wavo muguta guru renyika iri. Vaviri ava inhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC. Jeffrey Moyo anotipanyaya inotevera.
Vachitaura mushure mesarudzo dzaitwa, vaMakone vavimbisa kurisa uori zvakasimba.
Tiri kuti isusu anenge aita zvake zvakaita saizvizvi hapana tsitsi. Unenge uri kunze uko basa richishanda nekuti hazvitibesere niki. Asi tadaro kudaizvo kune vamwewo zvakare palast council yatanga tiina iyoyo vakanga vakavharirwa kunze uko for 2.5 years taanavo zvinezvi.
Muzvare kadzombe vatiwo vachashandisa mutemo pakupedza denda rehuori mukanzuro yeguta reHarare.
2018 before my elections were tisatitata pedza term yedu muna August before my elections apa takasiya tagadzirisa ma policies anoita kuti abate vanhu vanonga vachiita corruption takaita se council inonzi anti corruption policy inobata ma councillors yobata futi vashandi veguta so izvozvo ndo zvichagadzisa nyaya yehori mukaona 42 years after independence mudzimai achitanga ku break a record muna 2023 zvinoratidza kuti madzimai tanga takasarira kumashure
asi kanzura weZANU-PF muwadi 12 inobata Harare South vaSimon Manzanga vati chavanongovimba nacho muono wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pakuvandudza maguta enyika ino.
Tarisiro yedu isusu ndeyekuti tinongofamba nevision ya 2030 iri kutaurwa nemukuru wenyika nokuti gavi rakabva kumasuuriro. Zviri kutaurwa nemukuru wenyika vision yake yekuti development, development, development. Guta redu ngarichene. Kanzo ngaiite basa rayo rokuti vanhu vasashaiwa mvura, mararasa wanikwa ari pese pese.
Mukuru wezvirongwa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanobvumirana nematano avaMakone namuzvare kadzombe pakurwisa uori.
Uyezve uori tingati ndechimwe chinhu chaita kuti maservices ave anodhura kuvagari. Zvichikonzero chekuti ungacherechedza kuvharwa kunoitwa mvura nevashandi veguta reHarare kazhinji kazhinji vanenge vachivhara vachida kumonya vagari ruoko kuti vanhu vave vanoburitsa mari dzefufuro kana kuti dzeuori. Saka itarisiro yedu yekuti zvinhu izvozvo zvisave zvinoitika sekudaro.
Mukuru musangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vati uori hunofanira kurwisa zvichitanga nemakanzura acho.
Uori hwacho hunofanirwa kutarisa vakatarisawo makanzelas nemaofficials uye kuti vashandi vekanzuro vanofanirwa kunge vachisimbirira kugadzirisa nyaya yebilling system nekuti mubilling system ndomuri kuita uori.
muongororo wezvematongerwo enyika uye ari chipanga mazano musangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vanoti vanotarisira kuti vanhu vasarudzwa ava vachamutsa guta reHarare ravati ranga raparara.
Zvataurwa navo vasarudzwa kuvemeya weguta reHarare vaIan Makone nemutevedzeri wavo Mudzvare Kadzombe kuti varoda kurwisa huori muguta reHarare. Chinhu chakanaka, guta reHarare raparara rakuita kunge rakamborwiwa hondo kana kuti rakambopiswa marara. Vanhu vanongovakira pese pese vachitenderwa nekanzuro. Vanhu vanobhadharwa mari dzakawanda nekanzuro kuti vaite basa, hapana chavanoita.
VaMakone vatora basa ranga richiitwa navaJacob Mafume veTriple C vaigara vakanisana negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo avo vaipomerwa mhosva yekupindira mukutongwa kwedhorobha. VaMafume vakasarudzwa kuva kanzura weward 19 asi havana kukwikwidza musarudzo yameya weguta reHarare rwendo runo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vakambove gurukota redzidzo yepasi vaDavid Coulthard vagadzwa kuva meya weguta reBulawayo nhasi, vachikurudzira hurumende kuti isavhiringidze mashanduro emakanzuru vachitsidza kurwisa nyaya dzeuori. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mushure mekunge vadomwa sameya, vaCoulthard vatanga nekumbira vanhu kuti vambonyarara kwekanguva semucherechedzo wekurangarira vakambovemeya weguta reBulawayo vaJoshua Malinga vakashaya pakupera kwesvondo. VaCoulthard vati vaive neushamwari navaMalinga zvisinei nekuti vaive vemapato akasiyana ezvematongerwo enyika. Vakatiwo vaMalinga vakashanda zvakanaka mubasa ravo sameya. Vati pane nhoroondo iri pachena yekuti hurumende yakabvisa masimba kumameya uyewo inopindira nenzira inovhiringidza kushanda kwemakanzuru mukuita mabasa anotarisirwa kuita nevagari. Vakati kurudziro yavo ndeyekuti hurumende isaita izvi.
My appeal is to the government of the day that they don't put obstacles in our path, that they allow those of us acting in good faith.
Ndirikuda kukurudzira hurumende kuti isaise zvigutsa zvinovhiringidza mubasa redu semakanzura, kuti varegerere isu tine chido chekuita mabasa anosimudzira guta rino. Tichaita nepatinogona napo, zvichabatsira vagari vose. Ndinovimba kuti kurudziro yangu iyi ichakoshesa.
VaCoulthard vatenda mutungamiri webato reTriple C vaNelson Chamisa nekuvakumbira kuti vaite meya, vakati zvisinei nekuti bato ravo harizi kutambira zvakabuda musarudzo. Ivo nevamwe vavo vachashanda napose pavanogona kuita zvose zvinosimudzira guta reBulawayo, vachishanda nevanhu vose kusanganisira vagari vemabhizimisi, masangano anoshanda akazvimirira pamwe nevemachechi. Vatiwo kanzuro yavo ine zvinhu zvaichanyanya kukoshesa pakutanga kushanda kwayo, kusanganisira kushambidzika kweguta, kuita kuti guta riwane mvura yakakwana, zvikuru kuchitariswa kushanduka kwemamiriro ekunze. Vakatiwo vachaita zvose zvavanogona kurwisa huori.
What I want to undertake today as mayor is that I will adopt a zero tolerance attitude towards corruption.
Zvandinoda kusidza nhasi ndezvekuti sameya ndichange ndisingadi zvachose kunzwa nezveuori. Izvi ndiri kuzvitaura ndakanangana nemakanzura kunyanya. Hatisi kuzotambira zveuori, hatizovanzi kana zvikaitwa.
VaDonaldson Mauto ndivo vasarudzwa kuve mutevedzeri wavaCoulthard, uye vaviri ava vasarudzwa pasina vamwe vanopikisa. Sachigaro veBulawayo Progressive Residents and Ratepayers Association vaAmbrose Sibindi vati vanotarisira kuti kanzuru itsva iyi ichashanda zvakasimba kudzorera guta reBulawayo pambiri yaro yekuve guta rine utsanana.
Amakanzura zangenayo apakudhinisi dabaigotini vaubondi kwamhanya nxakuti kontrakti leyana iyehlile kuqhubeka thina site abayimise vafake inyi yikokate kuleyo.
Tinotarisira kuti makanzuro apinda aya agadzirise nyaya yekupedzwa kuvakwa kwekotini mall, kana kuri kuti vakapiwa kondirakiti yekuti vavake nzvimbo iyi vari kukundikana. Isu tinotinga vamise vatsvage vamwe vanovaka. Ndizvo zvatinoona zvakanaka. Tine nyaya yemigwagwa yakafa, uye tinotarisira kuti migwagwa iyi igadziswe nekukasika. Tinoona zve vanotengesa vari kungotengesa pose pose nevamwe vanenge vasingabhadhari mitero kukanzuru. Dai zvose izvi zvagadziriswa nekukasika.
Mumwe mugari vari vamutsigiro webato reTCCC muzvare Tendai Machona vati vafara nekugadzwa kwavakoltat Samea vachiti vane nhoroondo yekushanda zvakanaka sezvavakaratidza pavakambove gurukota rezvedzidzo yepasi.
Senator Dave Coulthard vakaseva zvakanyanyisa kunaka vari Minister of Education ene takatarisira kuti vachazvipama zvekare muguta rino reBulawayo. Takatarisira kuti Bulawayo idzokere pakuva guta rakanyanyisa kushambudzika muno muZimbabwe. Takatarisira kuti mvura isavharwe mudzimba, tiwane mvura nenzira yakakwanirana.
Pane vamwe vanhu vanonzi vagara havo vachiratidzira nenyaya dzekuda kukurudzira nyaya dzekusarudzana nemarudzi vanga vachiratidzira panze peBulawayo City Hall vachiti havana kufara nevanhu vakasarudzwa kuti vatungamire guta. Zvichakadaro, mutauriri wemapurisa muBulawayo Inspector Bert Nico Ncube vaudza Studio 7 kuti pane vanhu vatanhatu vakasungwa zvichitevera mirishonga yakaitika nezuro kuBurbafield Stadium. Vakatiwo kune vanhu vasere vakakuvara asi vakarapwa pachipatara cheMpilo vakabva vaburitswa. Inspector Ncube vati vakasungwa ava vasati vamiswa pamberi pedare sezvo mapurisa achiri kuenderera mberi nekuferefeta nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vadoma dare ravo remakurukota, asi vadzora vakawanda vange vari mumakurukota. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vabviswa zvakare, vabviswa pakuva gurukota rinoona nezveutano, zvichireva kuti vave kungoita basa ravo rekuva mutedzeri wavamunangagwa. Basa iri rapiwa Dr. Douglas Mombeshora. Vadzoswawo pamabasa avo akakosha muhurumende vanosanganisira gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika Amai Opa Muchinguri Kashiri, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shaba, gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, uye gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe. Muzvare Kesti Coventry vachiri gurukota rezvemitambo. Gurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuku vadzoswa zvakare kubazi iri. VaWinston Chitando avo vanga vari gurukota rezvezvicherwa vave gurukota rezvematunhu, uye vasira basa iri vaJulai Moyo avo vaitwa uye vakasiya basa iri vaJulai Moyo vaitwa gurukota rezvevashandi. VaJemu Soda vange vari gurukota rezvemhando dzemoto ndivo vave gurukota rezvezvicherwa. Amai Monica Mutsvangwa avo vanga vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaitwa gurukota rinoona nezvemadzimai. VaJen Fan Muswere ndivo vave gurukota rezvekuburiswa kwemashoko. Ambassador Chris Mutsvangwa vaitwa gurukota rinoona nezvevakarwa hondo yerusununguko. Makurukota asina kudzoswa anosanganisira Amai Sekai Nzenza vange vari gurukota rezvemaindustry, uye vapo Mavhima vange vari gurukota rinoona nezvevashandi avo vaitwa chipangamazano muhofisi yemutungamiri wenyika. Mutauriri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vashora zvikuru kudomwa kwedare iri vachiti hapana zvitsva zvavanotarisira kubva kwariri, uye vanyunyutawo kuti riri kugadzwa nevanhu vakahwina sarudzo vachiita zveukopokopo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vati vari kushushikana zvikuru nekuwedzerwa kwaitwa makurukota navamunangagwa. Izvi vati zvine dambudziko rekuti hurumende inenge yoshandisa mari yakawanda kuvabhadhara, iyo iri kutatarika kubhadhara zvikwereti nekuita mamwe mabasa. vanotungamira bato rinopikisa Red Democratic Party Dr. Uraya Izembe vaudzawo Studio 7 kuti nyika hakuna kwairi kuenda nevanhu vadzoswa navamunangagwa ava. Vamunangagwa vadoma hama dzavo mbiri vaDavid Kudakwashe Munangagwa vanonzi mwana wavo pamwe navatongai Munangagwa. America nasi yarangarira makore makumi maviri kubva zvayakabhombwa musi wa11 gunyana 2001 nevanopfurikidza mwero veAl-Qaeda. Vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakafa mushure mekunge vechikwata chinopfurikidza mwero ava vapamba ndege ndokudzibonderesa pamidhuri kuNew York nemuzinda wemauto wePentagon uyo uri pedyo neguta guru reWashington DC. Imwe ndege yakadonera mudunhu rePennsylvania. Muteedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vange vari kuNew York uko vari kurangarira vakashaya ava. Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Jill Biden negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin pamwe nemukuru wemauto Joint Chief of Staff Chairman General Mark Milley vaisa maruva ekurangarira vakafa paNational 9/11 kuPentagon Memorial pedyo neWashington DC. Mukuziya nezvenyaya iyi Taboka Ncube weStudio 7 abata vaDavid Siyampondo avo vanorwira kodzero dzevanhu uye vari nhengo yebato rinopikisa reTriple C.
Zvakakanganisa zvikuru sei hukama pakati peAmerica nedzimwe nyika kunyanya-nyanya dzekuMiddle East nekuti chiitiko ichi chakaunza kufungirana uye kusavimbana uye kuonana sevanhu vane hukama hwakatoshata zvokuti pavari pese vanhu vanenge vachifunga kurwisana nokuurayana nenyaya dzeutororo. Saka chiitiko ichi chakakanganisa zvikuru sei hukama pakati peAmerica nenyika dzekuMiddle East nedzimwewo nyika dzingadaro dziine hukama kana dziine ushamwari nenyika dzemiddle east but dzisinei nezveutororo hunenge huchiitika kubva kuMiddle East.
Tichitarisa kuti papfuura makore makumi maviri nemaviri chiitiko ichi chaitika, vanhu vachiri kufanira kuramba vachirangarira here zuva iri uyezve vaine kakutya here?
Ini ndinoona sekuti zuva iri rinofara kuramba richirangarirwa nekuti chiitiko chinoratidza kuti pane vanhu vakatisiya maringe nezvine chokuita nezvezvitendero kana kuti kusawirirana kwezvematongerwo enyika especially nyaya iyi nyika dzekuMiddle East uye neAmerica. Saka ndiri kuona sekuti yes hapana chakashata kuti zuva iri riite richirangarirwa nekuti kurangarira vanhu vakarasikirwa neupenyu hwavo and zvekare pamabvunza kuti vanhu vanofanira kunge vachiramba vachiri kutya here, hongu zvinotyisa nokuti chinopa kuti vanhu vaatye ndechekuti hakuna chakaitwa chakaumbiridza ukama ihwohwo hwokuti hazvizofa zvakaitika zvekare. So tiri kuona kuti kakusawirirana ikako kusiyana mumafungiro ezvokuita nezvezvitendero uye nezvematongerwo enyika kuchiriko, hapana zvakaitwa zvinoratidza kuti no pakaitwa kutaurirana vanhu vakunzwanana kuti aiwa tingadaro tichisiyana pakufunga uye mukuita kwedu mune zvematongerwo enyika uye muzvitendero zvedu asi hatifanire kusvika pakuzorwisana nekuurayana.
Tichitarisa mhuri dzakarasikirwa nehama zuva iri rinorevei kwadziri?
Zvinongonza kushungurudzika mukati medzimhuri dzinenge dzashayikirwa. Hakuna chinhu chinoshungurudza sekuti hamusi kuziva kuti mudikani wenyu anenge aripi, hamusi kukwanisa kuti mupe kuvigwa kwakakwana kuya kunonzi pachirungu a decent burial nekuti munenge musiri kuziva hamusi pachokwadi kuti munhu wamuri kuviga ndiye here kana kuti haasi. Saka chiitiko ichocho chokuti nanhasi vamwe wacho havasati vatombozivikanwa kuti varere papi uye vanokwanisa kuti vavigwe navanani, zvinhu zvinoshungurudza.
VaDavid Siyamupondo vanorwira kodzero dzevanhu uye vari nhengo yebato rinopikisa reCCC muno muAmerica. Vanga vachitaura vari parunare vari kuNorth Dakota naTaboka Ncube weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe firimu rekuZambia rinotarisa matambudziko ane vane usope ratanga kuonekwa padande mutande reNetflix. Firimu iri rinonzi Can You See Us? Uye ndere chokwadi sezvo richiteera nhoroondo yava John Chitty, mumwe mukomana anozobudirira zvakanyanya munyaya dzekuimba kunyange hake aine usope. Muna 2022 akadomwawo sakomishina wemapurisa kuZambia. Mufirimu iri anenge achinzi Joseph. Mutambi ane makore 12, Thabo Kaamba, ndiye anenge achinzi Joseph mufirimu iri. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un vari kutarisirwa kuenda kuRussia kunoita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin avo vakavakoka. South Korea inoti chinofungidzirwa kuti chitima chinofungidzirwa kuti chakatakura vaKim Jong-un chatosimuka munyika iyi chakananga kuRussia. Musangano uyu unofungidzirwa kuti uchaitwa mangwana. North Korea irikutyirwa kuti inogona kukonzera kusagadzikana muchitsuwa chekuKorea ichi nekudyidzana kwayo neRussia. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, vagari vemumaguta akawanda vari kushushikana zvikuru neuwandu hwembwa dziri munharaunda dzimwe dzakaraswa dzave kuruma vanhu zvopinza vakawanda munjodzi yekutapurirwa chirwere chejimbwa mupengo kana kuti rabies. Chirwere ichi chinouraya kana munhu akanonoka kurapwa. Rubafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana mana nemumwe kana kuti 401 vakarumwa nembwa muna Chikunguru. Matunhu ane vanhu vakawanda vakarumwa anosanganisira makumi manomwe nevatanhatu 76 kumasvingo, makumi matanhatu nemumwe 61 kumanikaland, uye vamwe makumi mashanu nevapfumbamwe 59 kumidlands. Bazi iri rinoti varumwa nembwa kubva gore richitanga vanodarika zviuru kana kuti 2000 uye munhu mumwe chete akafa. Vagari vemuHarare vakawanda vataura neStudio 7 vanoti vari kushushikana zvikuru neuwandu hwembwa dziri kungoramba dzichimbeya mbeya idzi. Mumwe mugari wemuHarare mufundisi kuda kwashe masondo vanoshanda sagadhi vanoti vanhu vakawanda havasungirire imbwa dzavo.
Kana polisi yambobatira bosi imbwa dzinge dzakawanda masitutu nyanya maneru dzinge dzakawanda kutanga kumusha kumapasi 6 dzinge dzakawanda muroti. kuti saka elombo batsira kana ispice elombo tora chibwadza acho gose zvanyanya
izvi zvatsinirwawo nemukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vatiwo imbwa idzi dziri kusvibisa nharaunda
imbwa idzi dziri kuti mabhini kana achinge asina kutakurwa zvekare dziri kuapfaranyura marara aya opararira mumigwagwa opararira mudzimba dzevanhu unoona paloni pakazara zvinhu zvakafa zvinenge zvaunzwa nembwa kubva kumabhini
vashumba vakurudzira sangano rinoona nezvemhuka Society for the Prevention of Cruelty to Animals SPCA kuti ritore matanho akasimba kune vari kutora mutemo nyanzvi munyaya yezveutano Dr. Life Zambezi vanoti imbwa dzinongofamba-famba dzinofanirwa kutorwa neSPCA kana kutourayiwa
saka chakanyanya kukosha chatinofanira kuziva panyaya dzerabies ndechekuti iprevention prevention inotangira kumhuka dzacho kutopreventa kuti rabies isabata kumhuka then tozopreventa kuti rabies isabata kuvanhu saka pakupreventa kuti isabata kumhuka especially imbwa dziri idzi dzatinogara nadzo tinofanira kumeka kashuwa kuti ma stray dogs kana kuti imbwa dzinongofamba dzisina varidzi dzinofanira kuripotwa so dzinobatwa dzinovharirwa kana kuurayiwa
Dr. Zambezi vatsanangura nezvedenda rechimbwa mupengo
rabies chirwere chinokonzereswa neutachiona werabies virus so utachiona uhu hunotapudzirwa kubva kumhuka dzemusango nedzimwewo dzemhuka dzepamba kumhuka dzemusango kunosanganisira zviremwa-remwa tsoko marakun makava imhuka dzese idzi dzinogona kutakura virus iyoyo yerabies
mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti varidzi vembwa dzinongotenderera vanogona kusungwa
nyaya inofanira kusungwa so isusu expecting the public to report kana pane vanhu vane mbwa dzakadaro remember we had cases evana evana vanorivano anembwa dzinoruma vanhu vanhu vachifa saka weexpekti vanhu vane uchengeta mhuka padzimba dzavo zvikuru imbwa kuti vatevedzere mutemo kavanhu varipoteka vanhu vakamangara ine yake nashuwa iyo mapurisa vanouya voona kuti mutemo waita basa ravo uyezve nekudaidza veSPCA kuti mhuka dzakadaro imbwa idzodzo dzitorwe
vaendera mberi vachiti vachataura nesangano reSPCA nemamwe mapoka anoona nezvemhuka kuti paitwe urongwa hwekuvhima imbwa dzinongomberereka nemaraini mushandi we Society for the Prevention of Cruelty to Animals uyaramba kudomwa nezita anoti vanhu vazhinji vari kutambura kuwana chikafu chokupa mhuri dzavo nokudaro imbwa dzave kungoregedzwa dzichingofamba-famba izvo zvave kuparadzira chirwere chechimbwa mupengo ndakamirira Studio 7 muHarare ndine ropafadzo mapimidze
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa zvaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekudoma dare idzva remakurukota ehurumende. Tichatarisawo zviri kuitwa kune maguta akasiyana-siyana akaita seBulawayo neHarare uko mameya nevateedzeri vavo vari kusarudzwawo uye vachibva vagadzwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860 15460 kHz per shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175-7255 per shortwave. Sezo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma dare ravo remakurukota asi vachitowedzera uwandu hwavo. bato rinopikisa RCCC rashora zvikuru vadomwa ava richiti hapana kwavanoendesa nyika. Mameya matsva osarudzwa muHarare, Bulawayo nemamwe maguta. America yorangarira vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakafa payakarwiswa nechikwata cheAl-Qaeda musi wa 11 Gunyana 2001. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 namhlanje ngomvulo mhlaka September 11, 2023 ngoGibbs Dube. Endaweni zethu namhlanje.
So it is real get satisfied whether a minister is doing well or not. The fact that I've reappointed it means that I am satisfied.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhetha amalunga edale lecabinet apho se afane cathu lalawo ayikhona kungakenziwa ukhetho lonyaka.
I, David Coltart, do swear that I will well and truly serve Bulawayo City Council in the office of mayor.
Umnumzana David Coltart lo mnumzana Ian Makone bebandla le Citizens Coalition for Change bakhethwa ukuba bekhokele amadolobho amakhulu kwele Zimbabwe. Namhla kulesikhumbuzo sababhubha kulandela ukuhlaselwa kwele Melika ngamalecatsha e-Al-Qaeda. Zonke lezindaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe amalunga amatsha edale lecabinet labasekeli babo abagoqela izihlobo zakhe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umnangagwa ukhethe umnumzana Mthuli Ncube ukuba ngumgcini ingcebo kahulumende, wasusa umnumzana July Moyo owayekhokhela uhlangothi olubona ngezamadolobho wamfaka uhlangothi olubona ngezisebenzi. Umnangagwa ukhethe izihlobo zakhe umnumzana Dungai Mnangagwa lo mnumzana kuda kwashe Mnangagwa ukuba babe ngabasekeli babaphatha intambo benhlangothi ezishiyeneyo. Wethule lokhu namhla eHarare. Umnangagwa uthe ulethemba ukuba abaphathi ntambo abafakileyo bazamncedisa ekuqhubeni imisebenzi kahulumende.
So it is we will get satisfied whether a minister is doing well or not. The fact that I've reappointed it means that I am satisfied. I don't know who's not satisfied. When they become president, they can remove.
Uqhubeke esithi uzaphendukisa umanyano wamabandla anqotshwa ukhetho lonyaka owe political Actors Dialogue Pollard.
And through the Pollard platform, we're able to interact and exchange views across the board. The entire framework of government, we're able to discuss without limitation. I think it was a very good platform for Zimbabweans to come together and to share. I think this platform, I will continue so that all the, I don't know how many political parties contested, will come on board.
Abacha abakhethwe ukuba bekhokhele inhlangothi zikahulumende bagoqela unkosikazi Barbara Rotsi obephethe ugatsha olubona ngezokuthekelelana kwelizwe. Abanye njalo abaphathi intambo bakahulumende abatsha ngumnumzana Christopher Mtswangwa ophethe ugatsha lwendaba zabalweli benkululeko, umphathi intambo wezabatsha umnumzana Tino Machakaire lomnumzana Douglas Mombeshora ozakhokhela ugatsha lwezempilakahle. Umnumzana Promise Mkhwananzi owebandla le-CCC usole okwenziwe ngumnangagwa.
Yebo, siyabona lokho okwenziwe ngumnumzana Mnangagwa kuyasoleka kakhulu. Sibona ku-cabinet yakhona fakwe abantu bakomnangagwa abathathu, okuyikuthi kibo kuye umnumzana Mnangagwa ilizwe leli seliyilifa lakhe, ubona ngani lilifa lakhe elokuthi uzafaka abantu bakhe, faka izihlobo zakhe kube yi-cabinet yelizwe. Thina lokhu siyakuyala kakhulu sithi hayi ngeke kube njalo, ikakhulu ngesizathu sokuthi uba mnumzana uMnangagwa ngokwakhe kazange anqobe ekhethweni, kana mvumo yokuba efake i-cabinet kodwa uyaphambili. Kodwa sithi hayi lingadani, siyalungisa lathi lapho esikwanisa ngakhona ukuthi kulungisiswe kuhanjwe ekhethweni olutsha.
UMnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandlala ezaphu, uthi akutsho lutho okwethulwe nguMnangagwa.
Hayi, kuyacaca sobala ukuthi nxabethi obene bayo utsho yena lemuli yakhe lonkosikazi wakhe yena uMnangagwa. Kuyacaca sobala sibili ukuthi into le singeyakibo, eyamakarangeni in general, but in particular ngeyakhe lemuli yakhe. Akusimangazi kakhulu ngoba even lonkosikazi wakhe umnike idegree kathesi, nangu sethatha abantu bakhe ebafaka kucabinet.
UMnumzana Gudakwashe Zulu, igqwetha elilwela ilungelo loluntu, uthi
mina ngesifiso sami bemfisi ngani umongameli uthethe ingxenye ku-CCC, wathatha ingxenye ku-ZANU-PF, wabahlanganisa kwaba something ezayenza ukuthi abantu basebenzelane ndawonye, kungakhethwa ukuthi lowu ngabantu be-ZANU-PF bodwa lapha. Kuzaba nzima ukuthi sisebenzisane singabantu elizweni lakithi.
Lokhu kusekelwe nguMnumzana Brisk Ncube, isakamuzi saseGweru.
Akula nto entsha esingayi-expecta mzana masikhayela indaba zokwaphayintwa kwama-ministers eZimbabwe, ngoba i-trend sise yasitshela vele from kudala ukuthi kwakhona ama-appointments amaningi lawo akawenziwa based on meritocracy, ayenziwa mhlawumbe based on rewarding friends and rewarding neighbor, abantu abaloyal.
UMnangagwa ubike njalo ukuba uMnumzana Jennifer Mswere uzakhokhela ugatsha lokukhitshwa kwemibiko. Unkosikazi Monica Mthwanga, obephethe uhlangothi lokwethula kwemibiko, usekugatsha olubona ngezabesifazana imfundo yaphezulu. Lokhu ikhokhelwa ngukhwica mfundo Amon Murwira, ukuthi olwezemvelo luphethwe nguMnumzana Ngqobizitha Ndlovu. Ubisele abaningi akade bekudayela ekhabhinethi kungakwenzi ukhetho abathi uMnumzana Frederick Shaba, uMnumzana Ziyambi Ziyambi, uNkosazana Kestri Coventry, uNkosikazi Opamchinguri Kashiri labanye. Abanye abantu bathi akula nguquko ekudaleleli. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ikhansili yakwaBulawayo namhla igcobe uMnumzana David Coulthard ukuba ngumeya waleli dolobho, esekelwa ngukhansila Donaldson Mabutho, kulandela ukuvothelwa kwabo bengaphikiswanga. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
I, David Coulthard, who say that I will well and truly serve. To swear that I will well and truly serve Bulawayo City Council in the office of the mayor. Bulawayo City Council in the office of mayor. So help me God. So help me God.
UMnumzana Coulthard, ofunyiswe ngumabhalane wakoBulawayo uMnumzana Christopher Dube, uthembise ukusebenzela idolobho lokulwisana lobugwelegwele kusukela kumakhansila kusiya kuzisebenzi zekhansili.
So those are our immediate priorities in cleaning up the city. In the short term, my major concern is that of water. We were briefed just last week by the engineering department about the great challenges facing Bulawayo because of our shortage of water. Those of you who are following international news will know of the formation of El Nino in the Pacific.
Umsekeli kaMeya uCouncillor Donaldson Mabutho uthembise ukuba uzalandela wonke amasiko edolobho njalo uzasebenza lezakhamizi.
Intombi lesinanzelele ngekuthi sisesikodleni seFosi and kule mikhuba ekumele ukuthi siyilandele esikole. We are very conscious.
Abanye bachayele ihlombe abakhethiweyo kodwa ezinye izakhamizi ezigoqela uNkosikazi Patricia Chabalala zisole lolukhetho.
Nga umme umeya o impose way ngangena no because ukuchose ukuthi umeya ozakhetho ngabantu ayikhona ukuthi abantu basuke emashona ndini bezo sitshela ukuthi kuphakani ubani basitshela ukuthi kuyapha kubani umeya ngubani udeputy ngubani ibulawayo isigodlo senkosi lesi umuzi kamzibikazi lo wathiya uthi amakhiwe ezigange ezinkulu lamashona bawuvusa
ilunga lebandla lezanu PF ukansila nokuthula Sibanda okhethwe ngohlelo lweproportional representation uthi uyamukela okwenzakeleyo isikhulumi sebandla leCitizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza uthi ukukhethwa kukameya kwakuvele kuhleliwe
ubana thole umeya ozathi nxa efunga ethi uzathatha indaba yezigilamkhuba ajezise laba ababeyenza into ezingalunganga phakathi kwekhansi hhayi labo uDavid Cotter uvele kwakhulunywa sise-YTP ukuthi uzakuba umeya angibona ukuthi kungathiwa
Umnumzana Coltart ukhethwe ngukansila sikhululekile moyo wasekelwa ngabanye engekho ophikisayo ngemva kwalokho umnumzana Coltart ukhethe umnumzana Mabutho laye wasekelwa ngokunjalo kusenjalo amakansila amaningi lamhlanje ebekhetha abazakhokhela njalo eHarare umnumzana Ian Makone nguye osengumeya esekelwa ngukhudzayi Kadzombe ongowesifazana wakuqala ukukhokhela esigodlweni umqondisi weHarare Residents Association umnumzana Precious Shumba wamukele ngenjabulo ukukhethwa kukameya weHarare lomsekeli wakhe
tinoda kutanga nekutenda kuti wataura mazwi ekuratidza kuti wachagadzirisa nyaya dzekufambiswa kwemabasa muguta asi
ezinye izakhamizi zeHarare zithi zifisa ukuba kulungiswe uhlupho lwamanzi lokunye ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi lizaqhubekela phambili likhala ngokhetho olusanda kwenziwa njalo lixoxisana lehlanganiso yeSouthern African Development Community ngempumela yokhetho lololu. UMnumzana Promise Mkhwananzi ophethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leli uthi balethemba lokuthi iSADC izathatha isinqumo sokuthi kuqhutshwe olunye ukhetho kweZimbabwe. Inhlanganiso le e-European Union le-African Union zathi ukhetho lweZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo. Ake sizwe uMkhwananzi ekhuluma ngodaba lolu.
Akuyiwandawo lapha ngoba konke lokwenziwayo akukho emthethweni, yize nje elenziwayo ngokuqholoza kwalabo abaqholozayo, kodwa uqiniselise emthethweni ukuthi kufuze kube lokhetho olusha eZimbabwe. Lo yumbono wethu njenge-CCC, yumbono we-SADC, njalo yumbono wamazwe wonke phansi emhlabeni lakho ukuthi akube lokhetho olutsha eZimbabwe oluzaphumisa okhethwe ngabantu okuseqinisweni njalo komgceni.
Singathi kodwa nxa sikhangela iSADC yayilamandla ukuthi iqhuba ukhetho elizweni elinjeni leZimbabwe ngoba lile mthetho yalo ukuze umele phela kwenza ukhetho ngo-2028 ngaphandle kwalokho labantu bakwezanu PF bathi avele akulonye ukhetho luya kwenziwa. Paul, yakubamba njani kona?
Abantu bezanu PF ayisobanikazi beZimbabwe. IZimbabwe ngiyomuntu wonke oseZimbabwe, hatshi abantu bezanu PF. So kukhona abantu bezanu PF ngumbono wabo nawo balelungelo lokuba lo mbono njengabantu labo abaphila lapha eZimbabwe, kodwa okukhona emthethweni ukuthi uhlelo lweZimbabwe, ukhetho lweZimbabwe silandele imithetho yeZimbabwe ngokwayo, aluzange luhambe ngomthetho. Ngalokho konke waphumayo kulolo khetho akukho emthethweni. Okwesibili ukuthi kungakhona iSADC inayo imvumo yokucebisa iZimbabwe nokuncedisa iZimbabwe lapho iZimbabwe yayibisebunzimeni khona. Lokho kwebengasikuko kokuqala iSADC incedisa iZimbabwe. iSADC incedise iZimbabwe ngesikhathi sempi basiphathisa baze zathola inkululeko yethu basiphathisa njalo ngo-2008 ngemva kolunye ukhetho futhi olwahluphayo isadaki yangenela hathi hayi mani nisilamule silimanyanise likhulumisane kwabomgabelo uma uthwangirayo kwaze kwaba le government of national unity siphathiswa yisadaki. So ukuphathiswa yisadaki akusuntu into entsha njalo into nje evamileyo not just eZimbabwe but kwamanye amazwe lapho abantu babengani sokunobunzima abahlangana nabo.
So nxa ibandla lezanu-PF lilokhu liqhokela phambili lisithi ukhetho vele likhohlwe liphinde libona zani lingagcina lisiyenze umanyano lebandla lezanu-PF kumbe lizakwenzani khulum
lokho kwenziwa libandla lezanu-PF nje kuziqinisa layo njengamadoda phela ipropaganda kodwa iqinisele iphelele labo bayakwazi ukuthi iposition yesadak ithini bayakwazi okwenzakalayo kulokunye okungenzakali phambi kukazulu okwenzakala ngemva kwezivalo ezebezivaliwe kukhulunyisanwa abakhokheli abe-afrika abesadak bekhulumisana lobaba umnankoko bembonisa ukuthi hhayi kwehlule baba khulumisana lobaba uNelson Chamisa lilungise ukhetho oluzahamba kuhle ngenyanga ezilandelayo ezimzuzu ezilandelayo.
Ye so-ke kodwa-ke akusoze kulimazisa abantu kunokuthi sibona ngazani kulabanye abasanda kuthunjwa batshaywa benziwa konke lokhu ibandla lezanu-PF lingabe lizamani khona
i-desperation nje ukuzama ukwetusela abantu lapha lalaphana lokuzonda uyabona nxa ungakhethwanga uyabuzondile ukuthi khadlaki lani kungikhetho kukhanyisa ujezisa abantu okhethweyo kajezisa abantu okhethweyo uyajabula uyabonga abantu asikabona ukubabonaka ugebonga abantu sibone ethumba abantu etshaya abantu ebopha abantu.
Umnumzana Promise Mkhwananzi ngophethe okwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-CCC. Umnumzana Tafazwa Mgwadi owebandla le-ZANU-PF uthi kumele ibandla le-CCC likhohlwe liphinde ngezokhetho.
What challenge the election anyway? That is literally fake news. The opposition is not challenging the election results. There is nowhere where they have placed that challenge. We have got illegal, you know, processes that should take place when an election is being challenged. We have institutions of justice to address electoral-related grievances. There is no such institution which is seeking to deliberate or administer an opposition claim of electoral malpractice. So there is nowhere where the opposition is disputing electoral results.
So do you see any fresh elections?
Akula bantu abathukhethwa lokhutshwa ngayemfanele. Kulendlela okwenziwa ngayo okusemthethweni. Konke lokho akwenziwa ngamabandla aphikisayo. Akukho sibili. Kuya ngokuthi ubone ngani umnyaka ka-2028 useduze kumbe ukhathala. Esikwaziyo ukuthi abaphikisayo kabasoze basitshele ukuthi silwenze ukhetho lolu kumbe hhatshi. Esikwaziyo ukuthi kumele kube lokhetho ngoba silandela imithetho yelizwe. Ukhetho lwenziwa ngendlela kungedlula iminyaka emihlanu. Okwamanje akulakhetho oluza kwenziwa eZimbabwe kuze kufike umnyaka ka-2028. Okunye lokhu okukhulunywa ngamahungahunga nje asikulandeli thina lokho. Silandela imithetho yelizwe lwenziwe ukhetho okunqobe khona umongameli Emmerson Mnangagwa lami ngikhethwe ukuba lilunga ledala lephalamende. Pho olunye ukhetho yiluphi abakhuluma ngalo okwamanje seledumele edlula.
There is no need for fresh elections. Actually, what we had were fresh elections after the 2018 ones, isn't it? So we had the other elections, and the president won. And I won as an MP, just like others. And they also have winners among them who won as members of parliament. We were with them. They were sworn in. So if they were serious about such a claim for fresh elections, why did they come to be sworn in? Remember, a day before they had promised that they were not coming to parliament to take their oath of service. They were not frog marched to come. They were not jumbled to come. They were not railroaded to come. They were not intimidated to come, as they often say they are intimidated. They were not abducted to come to parliament, as they often claim. They came alone. So they came alone because they know that the election was done and dusted. It was concluded and nothing stops continuity.
UMnumzana Tafazwa Mgwadi ngophethe uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF. Besixoxa laye eseHarare. Abantu namhla eMelika bananza usuku lokuhlaselwa kweMelika yi-Al-Qaeda mhlaka 11 Mpandula 2001 okulilanga okwabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezintathu kwalimala abaningi kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 ukhulume lomnumzana Rafael Mthombeni odwabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas.
attack le yaba yinto sibile yabankulu kakhulu lapha eAmerica okwenza ukuthi kwaba into eyathatha iAmerica njengento eyayingayilindele ukwenzakala ngaleyo ndlela yaphambaniza kakhulu amazwe ikakhulu ilizwe lokuthiwa iAfghanistan lapha iAmerica yahle yananzelela ukuthi laba bahlaselayo babevelela khona yahle yaya khonale kwaba lempi impi yakhona yakholwa nxa ngaphambani siyathatha 20 years kulwiwa khona
sikhanyela ukuthi sekudlule iminyaka engamachumi amabili lamabili abantu kuyini ngaba kulokho kubakhathaza ngalolu daba
yeah iminyaka yona leyo engamachuma amabili lapho kwenzakele kwaba yisehlakalo esikhulu esesabekayo esikhulu esenza ukuthi sithinte inhliziyo ye-America ngaphambi kwakho konke kwaba labantu abadlula inkulungwane ezintathu ababhubhayo ngalelo langa ngesehlakalo sona leso yikho-ke akulula ukuthi kukhohlakale kuyamela nje kube lokhu kukhunjulwa kukhangelwa zizama ukuzivikela lapha nalaphana ukwenzela ukuthi kungaphindi kwenzakale futhi njengoba nithilo ngathi kwabathatha sibili nesidumo bengalindele ukuthayo lokhuyani okwenzakala
ngomnyaka ofana lalowo after 22 years kuyini okwenza ukuthi abantu babebelokhu becabanga leli langa bebelokhu belinanza
yikho sibili yikho akungezayo okwenzakala ukuthi lolu suku lubongwedlula nje lungananzwanga ngoba sekuyisikhumbuzo sabantu be-America ukuthi ngelanga lika-9/11 kwaba lesehlakalo esathatha izimpilo zabantu ngendlela ehlukeneyo ngoba angithi laba abalweli laba babesilwa besithi thina ama-terrorist la ayelapha asebenzisa isikhali esasingejayelekanga ukuthi bathatha iframe ya-China bayisuse phansi bayitshayelela phezu kwendlu i-stairs esikhulu so kwamangalisa kakhulu ngaleyo ndlela kufanele kunanzwe lokho kuyananzwa iminyaka yonke
lo ngumnumzana Rafael Mthombeni obekhuluma lo Taboka Ncube ecingweni eseDallas, Texas. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi behlolwe amehlo sonke isikhathi ukuze bengabanjwa imikhuhlane ejeneyo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Odokotela bathi abanye abantu babanjwa imikhuhlane elakho ukwelatshwa ngenxa yokuthi kabadingi uncedo kusaselesikhathi sokuthi imikhuhlane abalayo yelatshwe. Imikhuhlane le igoqela iglaucoma efiphalisa inhlamvu zamehlo. Udokotela Emmanuel Jou ingcuci kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yamehlo uthi kuningi okudala imikhuhlane enje. Uthi okunye kubangelwa yikusebenzisa imithi. Okunye njalo kubangelwe ukusebenzela lapho kulothuli. Udokotela Jo uthi eminye imikhuhlane yamehlo ibangelwa yisimo senkophe.
When our eyelid attend out or attend in, when they attend out,
kungabangelwa ngama-infections lendlela ama-eyelid ethu ami ngayo.
Uthi ziningi indlela zokwenqabela eminye imikhuhlane yamehlo.
Compresses with a clean cloth. That is warm on our eyes.
Ukusebenzisa ama warm compresses usebenzisa ilembu elihlanzekileyo kuyaphathisa.
Imikhuhlane yamehlo ihlangana njalo lezisebenzi kusiya ngendawo ezisebenzela kiyo. Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi kule mithetho okumele ilandelwe ikakhulu ngabasebenzisa ke imithi emsebenzini ukuze bengabanjwa imikhuhlane yamehlo.
Sesifa ke kule mithetho ekhona ethi abantu kufanele begqokeni. Abaningi bayagqokiswa amagugu bangathi iziboniboni ngesakithi kodwa kukhona ukuvikela ke amehlo ukuthi engaze alimala emsebenzini ethize.
Othe kumele izisebenzi zivikelwe ngabaqhathi okumele bethenge konke okufunakalayo emsebenzini okuthunqa intuthu lokulungisiswa keinsimbi.
Kungaba ngama chemicals athize, kumbe sibamba insimbi ezithize, kumbe sigeba esithize, kumbe sichaya ukuthize, kumbe sichisa ukuthize. So siya kankasa ukuthi abaqhathi kufanele bebone ukuthi abantu ke abasebenza endaweni ezithize kufanele kube lezimbatho ezenele.
Unkosikazi Beauty JJ obizimusi le Free Range Producers uthi sebesebenzisa indlela zakulezi nsuku ezokuvikela abantu ukuba bengabanjwa imikhuhlane uma besebenzisa amakhompyutha lokunye.
Lathi siyakhuluma ngakho ukuthi abantu bedinga ama-glasses or ukufaka ama-computer screens, ukumele ukuthi abangaspoile amalokuzeni amehlo abo.
Uthe kuqakathekile njalo ukuba abantu badle ukudla okulondoloza izitho zomzimba lokwakha umzimba ukugoqela lokuvikela kuzifo ezinje.
So, ukuthi siyakhuluma ama-healthy diet, ukuthi abantu bangadla oku ifude enjani ekuyeza ukuthi amehlo angaspoileki, even the elderly ukuthi ama-diets enjani ebancedisa ukuthi
odokotela bathi ukuthuthukiswa kolwazi ngezifo ezinje kulakho ukuphathisa abantu abaneneni ekuvikeleni kwimikhuhlane yamehlo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kwamanje-ke sike sizwe ukuthi abantu bathini khonapha-ke enkundleni yethu ye-Facebook VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukuthi ukuze ungene ubone ukuthi senzani khonapha ku-VOA Ndebele, ulakho ukuthi uthande ipheji lethu khonokho ukuthi alike. Right, sibone-ke ukuthi abantu bathini khonapha enkundleni yethu. Siyabona-ke kulo ntombi zodwa Mlambo uthi sizwile-ke ukuthi kulokutalo Tonga laba-ke ngabakomnangagwa sebengene ku-cabinet. Sibona ngazani sokwenziwa lokho kuthiwa yi-dynasty, isikhona i-dynasty yakwamnangagwa, siyayibona kakhulu. Kuzobuya-ke uDumi uthi ya sizwa kuthiwa-ke kulabo ED abathathu, ED fe ubhala njalo utsho njalo. Kuzobuya-ke uLucky Inhlanhla ukuthi hhayi siyabona-ke sokungani lokho-ke ngokwemoli ukukhethwa kwama-cabinet ministers konke lokho. Kuzobuya lo Moyo Zwane laye uthi yebakithi lapho sokungazani-ke ngosobhuku labangani bakhe lemoli zakhe abangene khonapho ukuthi baqhobe into zeZimbabwe. Kuzobuya-ke uJocelyn Mpofu uthi ya mongameli siyakubonga kakhulu ngokukhetha abantu laba, ungathina lokusasa uqhubeke usenze njalo umsebenzi uyawujova yikho sakukhethela khona. Kuzobuya-ke uBheki Jabalala uthi hayi bantu sokuyibukhosi lobu kunzima lokhu sikubonayo elizweni leZimbabwe. Simon Khumalo uthi kudlalwa ngoZulu la akukho vele esikubonayo. Ye, kuzobuya-ke lo Shamiso uyahleka kakhulu ufaka khona kana ukuthi LOL siyakwazi ukuthi kutshoni, iphinde ibhale lokhana ukuthi kwa lokhana mpela kutshengisa ukuthi umuntu uhleka aze qethuke. Kuzobuya-ke uStanley Gabadela Ncube uthi ya Mtholi Ncube uyahamba mntakababa, sekufisele futhi khona ngapho-ke sikufisele inhlanhla imfowethu, singazi ukuthi kumbe siyabe siloko siqhubeka ngama-bond notes kumbe sesiya kudla elemelika kumbe senzeni pho i-ice cream konke lama-chocolate lesifele emlonyeni, sazi sikuthole nini singabantu bakwale Zimbabwe. Njengoba sikhona njalo baba Mthuli Ncube singazi ukuthi siyophepha ngaphi. Siyawuzwa khonapho. Cynthia Lorraine Mbewe uthi usobhuku senze akujayele usobhuku lapho siyabona ukuthi sekhethe izihlobo zabo. Prince Msipa uthi waswelakala umuntu wakazi sikhangele kucabinet akula ngitsho next asibone lutho la. Then uzobuya umoyo dinga ulwazi ukuthi kuzima kwelakithi bantu ngambe siyophephelaphi sokunje. Rosin Madawo la uyakhuluma laphouthi sokwi-family business sokukhanyawazani Zimbabwe i-company Zimbabwe Private Limited. Uzobuya lo Ntombi Ndebele uthi uthi ngapha-ke kuzima Ntombi siyakuzwa kakhulu. Sibongiseni Moyo uthi kanti ngokwefamily yini bantu, enkosi lokho kulobuzima kakhulu. uzobuya lo handsome Mkiwane la ukhuluma okufanayo kodwa ke isikhathi sethu zwe sesingani sesidliwe ngumangoyo khumeka nje ukukhuluma iCabinet lesibona entsha nokunye okuthiyeneyo singadlukani isihlobo sike sikhangele konoku ke ekade silakho namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe abakhokheli abatsha abedale leCabinet lapho kulamantu okuthiwa izihlobo zakhe ikho konoko ke kwani kuyakhokhela namhlanje kuzobuya ke umnumzana David Coltart lo mnumzana Ian Makone bebandla le-Citizens Coalition for Change sebekhethiwe phela ukuthi bangene kumeya khona ngani hayi ke isikhathi siphelile ngugibs dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona. Lili